mumwe mugari wekuOtafara vaColin Chimchenga vati pamba pavo pati vane makore pasingabudi mvura. VaChimchenga vati kunyange hazvo nguva yareba vachivimbiswa kuti dambudziko remvura iri richagadziriswa, vanoti kusvika pari zvino hapana chatichaitwa.
Pandiri kugara pari zvinozi hapatorina mvura zvachose, haitombobude kana kamwe chete. Yaane taimu yaenda. Handizivi takambotaura nyaya yacho but stiuna nhasi zvaingonziri kuadhiresa yakuadhiresa asi hapana chatichaitika. Ndizivi kuti zvaaitwa sei.
Mumwe mugari wekuNyutafara amai Matura Samatemauswa vatiwo zvinovashungurudza kuti vana vava vatoziva kuti kune mvura inobuda mupombi dzemvura. Amai Matemauswa vati nekuda kwokushaya mvura uku mhuri yavo inogara kutambura nezvirwere zvemudumbu.
Pamba pandogara mwana wangu ndofunga waane ma13 years avatomboziva kuti mvura inobuda muchepi, avatombozvizive. Tinotopona nemugodhi wekuzvimabhorani, kuzvezvi mugodhi yacho yakoma hatitorina mvura. Tinototambura zvokuti tinototsvaka mvura zvakanyanyisa. Zvinotipa korera, taifodhi nokuti nida kukushaya mvura. Posteri kana uchiusa pasina mvura yekuita kurimita hazvishandi chii. Tatoneta kutaura kubva kanzuri iyoyi, kubva paka1980 taneta kutaura asi hapana chekushanda. Taneta kutaura takamboni masweji achabviswa achisina nhasi, hapana chekufamba.
Mumwe zvemugari wekumabvuku amai Sandra Kahondo vatiwo vari kutorarama nemvura yemuzvibhorani asi vachema-chema nekushomeka kwazvo. Amai Kahondo vati nekuda kwokureba kunenge kwakaita mitsetse vanomanikidzwa kuzochera mvura pakati peusiku, asi vakati dzimwe dzenguva vanosangana nedambudziko rembavha.
Mvura tinochera kuchibhorani tine machallenges otuye zvino tinosvika pakundodziganirwa nembavha. Mvura kuti uichere unochera kumapasti 1 pakati peusiku kuma2, ukachera kuma9 ungaenda kuchibhorani ma11, kana kuti makuseni ma6 unotuma mwana unobata line asi unozochera ma12. Zvibhorani zvacho zviri kumabhuku zvishoma, chikafa vanonoka kuya kuzochigadzira. Panogona tora mwedzi kana mwedzi nehafu chichagadzirwa.
Vanomirira mabhuku Tafara mudare reparamende vaJames Maridadi vati nzvimbo yavo yawandisa vanhu kudarika zvaitarisirwa, izvo zviri kuita kuti dzimwe nzvimbo dzishaye mvura.
Nyaya yemvura inogara yatinogara takataura kumabhuku, dambudziko riripo panyaya yemvura ndeyekuti kugadzirwa kwakaitwa guta reTafara nemabhuku ragadzirwa kuti rinofanira kunge richitakura vanhu vane uwandu wakamira wakadai so. Asi pakazotanga kuita makooperative akatanga kuvaka dzimba vachipuwa munhingiri nehurumende, pachitikaona zvemakooperative zvinge zvainzi RG Mugabe, Sale Mugabe, Dr. Amai, zvemakooperative zvichingovaka zvanga zviri zvisina kuapurovwa nesi, zvisina kupuwa mvumo nekanzuro kuti zviite izvezvi. Saka vaingoti vakavaka dzimba vanongokonekita mvura pamapaipi emvura aripo iyaya. Saka guta reTafara nemabhuku rakapedzisira rakutakura vanhu vakawandisa kupfuura zvarakagadzirwa kuti ritakure. Ndosaka mvura isisafambi muTafara nemabhuku.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vati vave kukwanisa kupa dzimwe nzvimbo dzekumabhuku neTafara mvura katatu pasvondo. VaChideme vati pari zvino mabhuku neTafara hadzisi kuwana mvura nekuda kwokuti kanzuri iri kuchenesa nzvimbo inochengeterwa mvura inoenda kunzvimbo idzi yePrince Edward Reserve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.